manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 11 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yodzika mutemo unogona kuti vakoti navanachiremba vakandwe mujeri kwemwedzi mitanhatu vakatyora mitemo yekuratidzira. Madzishe okurudzira runyararo pamberi pesarudzo dziri kutariswa gore rino. Vanogumi nevanomwe vapondwa mukutanga kwegore rino zvotemesa musoro mapurisa nematare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende yaunza mutemo wekuti vakoti navanachiremba vasaratidzire kwenguva yakareba uye vanotyora mutemo uyu vanokandwa mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachinyora padande mutande rawo reTwitter, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, vatiwo vashandi vehurumende havasi kuzobvumidzwa kuramwa mabasa kwemazuva matatu akatevedzana mavhiki maviri. Vatiwo pavanenge vachiramwa mabasa, vanofanira kuramba vachibatsira varwere. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira vakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari kushoropodza mutemo mutsva unosunga mashandiro evashandi vemuzvipatara zvehurumende uyu weHealth Services Amendment Act uyo wakasainwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti uchatorera vashandi kodzero dzavo zvichireva kuti zvichawedzera matambudziko agara ari muboka rezveutano. Vati zvichaita kuti vashandi vakawanda vasiye basa vachinotsvaga mafuro manyoro munyika dzemusadik kuBritain, Australia nedzimwe. Ngatinzwe hurukuru yataita navadongo pamusoro penyaya iyi.
Mutemo uyu tiri kuona wakasainwa nezuro. It's unfortunate kuti tine tarisiro yekuti tiri kutanga gore ra2023 tichitarisira kuti pachava nekutaurirana kwakanaka. Vashandi vehurumende vezveutano nehurumende pachayo pabva paiswa mutemo uri anidemocratic. Mutemo unotora marights evashandi ose. Mutemo watisiri kunzwisisa kuti uchange wechibenefita ani nemagadzirirwo awakaitwa. Unotaridza kuti wakagadzirwa nevanhu vakanga vari emotional nevanhu vakanga vechitarisa divi rimwe chete.
Imi makapiwo here mukana wekuti muise upfungwa dzenyu bhiri risatirave mutemo?
Tichitarisa mararamiro atakuita muworld yatiri pari zvino nenguva yatiri ino, tinoona kuti kunokurudzirwa demokrasi. President vaMnangagwa vanokurudzira demokrasi. Demokrasi inotangira pakuti kana pechiitwa mutemo panofanira kunga pechiitwa nozi maconsultation. Mastakeholders ose ane chekuita nenyaya yacho iyoyo. Uyu mutemo hauna kuitwa maconsultation, hapana akakonsultwa. Vanhu vashoma vakagara pasi vakagadzira mutemo uyu vaine donjo pamwe rekuda kufiksa kana kurwadzisa kana kuda kuti vanzi vanogona kugadzirisa matambudziko ari muMinistry of Health. Asi tiri kuona kuti hapana kunatsotarisiswa chaizvo chaizvo kuti zvichanatsoita sei kumberi, uchabetserani. Tiri kushaya anobetserwa nemutemo uyu kunze kwekutorwadzisa maordinary Zimbabweans.
Munofunga kuti zvinosiya papi vashandi vari muboka rezveutano?
Mutemo uyu zvaunoreva kana wechitora masimba ose ekuti vana mukoti navana chiremba vakwanise kunyunyuta, vakwanise kutaura kuti hatina zvekushandisa, hatina chekuisa kubasa, hamuna mushonga muzvipatara. environment yetiri kushandira haina kunaka. Vakanga vasikakwanisi kudaro, chinoitika the next thing ndechekuti vanosiya, vanobuda vechinotsvaga kwavanokwanisa kunge kuine mutemo dzekuti vaexercise their rights. Tiri kuona kuti tanga tagara tine matambudziko ebrain drain, ende vanhu ava vechibuda kudaro vari kusiya gap, vari kusiya health delivery system yedu iri pasi yakadonha, nekuti tinonga tisisina vanhu vakakwana muzvipatara.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vari parunare muHarare neStudio 7. Mamwe madzishe ari kukurudzira runyararo munyika pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino, kunyangwe vamwe vari kuti mamwe madzishe ane maoko akasviba achipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri wedare remadzishe munyika Ishe Fortune Charambira vanoti pamusangano wavakaita nedare ravo pakupera kwegore rapfuura, madzishe akaita chisungo chekuti vadzidzise vanhu mumaruwa kuti gore rino hakudiwe mhirizhonga pasarudzo.
Takaita zvisungo semadzimambo, saka ndoda kuudza vanhu veZimbabwe kuti hakudiwire madzimambo. Takasvika panyaya yekuti hatidi mhirizhonga, hatidi vanogwa, hatidi vanopisana. Zimba kana kudi aiwa alike sarudzo murunyararo zvakanaka.
Mashoko aya atinirwawo namambo Chundu vaabhehombasera vekuhurungwe, avo vanoti vanhu havafaniri kupesaniswa nesarudzo dzezvematongerwo enyika kusvika pakurovana.
Kusvikawo tasvika patinozonzi taakusvika mukuvhota murunyararo, hatidi kunzwawo nzi kune kwaita mhirizhonga kumaruwa kana kunogara vanhu, nokuti isusu tiri vanhu verunyara reZimbabwe inodiwa naMwari. Sazvo inodiwa naMwari, tinofanira kunge isusu tichitire vanhuwo vanoonewawo kuti kana Mwari vachitida, runyararo rwedu ngatirichengetedzei.
Mambo Chitanga vekumwenezi vafeleni chavo kwevatiwo ibasa ravo kuona kuti mumaruwa maita runyararo nguva dzose nekuita basa ravo vasina kwavakarerekera.
Tinokurudzira kuti madzimambo nematunhu avo vagare pasi nevanhu vavachivakurudzira, vachivaudza kuti haa kuita maelection hakurevi kurwa. Kuita maelection kureva kuti ngatimaitei murunyararo, vanhu ngavavhote, vavhote zvakanaka, plus ngatingogarai nevanhu vedu tichivakurudzira mazuva ano, mazuva emvura.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi, vanoti bato ravo ragara richikurudzira runyararo nekudaro vanotsigirana nemadzishe.
Musangano weZANU-PF unotungamirirwa navamunangagwa unova zvekare musangano wemadzishe. Musangano uyu wakarwira kodzero dzevanhu, dzinosanganisira kodzero iyoyo yokuva nemaonero ako aunodani aunofunga munyaya dzezvematongerwo enyu. Izvozvo musangano hautenderi kuti ani nani zvati, ungava unobva kubato ripi rinopikisa kana iro redu rinotonga, vamunangagwa havatenderi kuti kuve nemunhu unombunyikidza vamwe nakurova vamwe zita rezvematongerwo enyu.
Vakafanira kubata chigaro chemunyori mubadziri vechidiki muTC mumasvingo vaGilbert Mutubuki vati vanotarisira kuti madzishe nebato rinotonga havagumiri mukutaura.
Tikatarisisa mukatarisa kwaGutu, vanhu vaiita kuti violence yekwaGutu itika, vasvamwa vanhu kubvise maleaders eZANU-PF, vamwe vacho anitori nezvigaro zvekumusoro ndovaitumidzira vechidiki mari vangorova munhu wose wapfeka zvinhu zveyero ndovaritakuzokunoona kuti madzishe ndiwo anenge achitoti kana pakashayika munhu weTriple C takabva kwavatarisa kwasosero vaida kutorambidza vanhu veTriple C kuti vaidye kamba ravo. Saka unenge uchingoona kuti zviri kungotaura pamuromo bhati ivo ndo vanopesvedzera mhirizhonga.
Mukuru webasa musangano recommunity in action platform kana kuti CAP Board Madhidha vatiwo muromo hauzariri nerwizi.
Pato mazhinji anogara achitaura tinoda runyararo, asi vanonoka vari ivozve vanozotuma vatsigiri vavo kuti vange vachiita mhirizhonga ematengero enyika. Sezvo tiri gore rino remaelection resarudzo, tinokumbirisa kuti madzishe edu emaruwa neremakereke vange vachitungamira urongwa hwekuti sarudzo yatinopinda inge ine runyararo.
Masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu ari kushora nyaya yekurohwa kwenhengo dzebato reTC kwaMurehwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Mapurisa nezviro akazivisa kuti ainge asunga vane pachimutasvo vachitiwo vachiri kuferefeta nezvenyaya iyi. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati tivabate mangwana kuti tinzwe pavasvika nekuferefeta nyaya iyi. Nyaya dzemhirizhonga musarudzo dzakakwira kubva gore rapera pakaitwa sarudzo dzemabi-elections munyika kunzvimbo dzakaita sekukwekwe, Gokwe, Matobo, kwa Gutu, pamwene kwa mure wa Gorerino. Sangano runo lirakodzero zevanu pazirose re Amnesty International orinoti nyayaze mirijonga. Zinogo na kuwezera kana mapulisa akazasunga wari kupomiru wa Mosa Izi. Naka mira Studio 7 Masingo, Jenny Godfrey Mtimba.
Nyaya dzekudeurwa kweropa munyika dziri kuramba dzichiwedzera izvo zvotemesawo musoro vatongi vematare edzimhosva pamwe nemapurisa. Munandira wegore rino chete vanhu vanosvika gumi nevanomwe vapondwa mazuva gumi nerimwe. Nunora Ijena anotipa nyaya inotevera.
Zviri kuburitswa nemapurisa padande mutande reTwitter zviri kuratidza kuti gore rino harina kutanga zvakanaka sezvo vanhu vakawanda vakapondwa nembavha kana hama mumativi mana ose enyika. Kwakanyanya kupondwa vanhu kumatebeleland south uko kwakapondwa vanhu vanomwe gore rino. Manikarend ine vanhu vana vakapondwa izvo zvakatevera baba vakauraya mudzimai nevana vatatu. Asi mumatunhu ose kunze kwemashonarend east nematebeleland north kwange kusina vakapondwa. Bazi rejudicial service commission kana kuti JSC rinoti nyaya dzehumhondi neugororo ndidzo dzakawanda mumatare pamusoro kana kuti high court. Vachiparura kushanda kwematare gore rino nemusi wemuvhuro muchinoyi mukuru wevatongi kudare repamusoro kana kuti judge president amai Mary Duye vakati uwandu hwenyaya dzehumhondi neugororo dziri kuuya kumatare pamusoro mudunhu remachonaland west dzakawandisa.
There's a high incidence of robbery and murder cases in the area under review.
Amai Dwe vanoti vakatotuma vamwe vatongi vaviri Justice Keti Bachi Muzawazi na Justice Kwenda kuti vauye kuzobatsira mutongi Justice Fielder Muzofa nekuda kwehuwandu hwenyaya mudunhu. Judge Dwe vanoti mapurisa ari kuita basa guru kuunza nyaya kumatare zvisinei kuti havana zvekufambisa zvakakwana. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanoti matare ari kuita basa rao vakabatana nemapurisa.
Saka makosa ari kuita basa rao vakabatana nemapurisa.
Vanyati vati wese achapara mhosva achasungwa.
Kana vanhu vachipara mhosva mutemo uri pachena vanofanira kutongwa kumatare edzimhosva.
Kunze kwekupondwa kwevanhu nyaya dzekubiwa pachishandiswa futi dziri kuwedzerawo. Mugore rapera mapurisa anoti kwakamhangarwa nyaya zviuru zvina nemazana matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 4609. Mhosva dziri kupinda mumatare dziri kuratidza kuti vakawanda vari kuita zveugororo masoja kana mapurisa kana vakamboshanda muchipurisa nechiuto. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemasoja vakeno makotori panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vajoi mabhenge vanoti kushaya neurombo ndizvo zvezvimwe zviri kukonzera kuti vanhu vaurayane.
Inhau iyi inenge ichionekwa nepakasiyana siyana zvichibva nekuti vanhu vari kuurayana vane ukama here, vanodzivana here kana kuti vanhuwo zvavo. Saka mukatarisa imimi panhau yevanhu vanenge vachidzivana kana kuti vanhu veukama, nyaya yandinoona sekuti ndeimwe nyaya inofanira kunge ichitarisiswa nekuongororwa inyaya yeurombo nenyaya yekushaya iri kukonzerwa nekuoma kwaita zvinhu, kunyanyanya kuoma kwaita zveupfumi mukati menyika. Zveupfumi zvikaoma zvekuoma zviye, munogona kuona imimi kuti kunyange mukugarisana vanhu vakakweretesana, umwe akaona sekuti umwe waakakweretesa ringava dhora chairo haasi kuda kudzora, anogona kuita ukasha wakaomarara nenhau yekuti zvinhu zvakaoma munyika.
JSC inoti iri kupa dzidziso kuvashandi vayo kuti vaite basa nemazvo uye vari kupinda mugore rekushanda kwavo pasi pedingindira rekuti promoting competence and the quality of service to enhance public confidence in the judiciary. Ndakamira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunura Ijena.
Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vaparire Kanyenzura Vavanikwa nhasi vaine mhosva yekuita musangano vasina mvumo yemapurisa muna Chikunguru 2022. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights razivisa kuti vakanyenzura ava nemakore makumi mashanu nemaviri ekuberekwa uye vari zvakare bhishopi weMirirai Jehovah Apostolic Church vawanikwa vaine mhosva yekutyora mutemo weMaintenance of Peace and Order Act mushure mekutungamira nhengo dzekereke yavo kufora migwagwa yeHarare dzichiimba kambo kechitendero kaive nemazwi aiti Emmanuel tusunungurewo tanzwa nenhamo. Vanzi vashande vachiita mabasa ekubatsira nharaunda kana kuti community service. Vakanyanzura vanotarisirwa kubuda mujeri reHarare Remand Prison nhasi manheru mushure mekugara kwemazuva zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 187 vari muhusungwa. Zvikoro zvemuSouth Africa zvavhurwa nhasi asi zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvichichema-chema kuti remangwana revana vari muzvikoro harina kujeka. Kunyangwe mutemo uchiti vana vanokwanisa kuramba vachienda kuchikoro kunyange vasina mapepa, remangwana rine mhute sezvo bazi rezvemukati menyika riri kutsika madziro richiti musi wa 30 Chikumi gore rino zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro ekugara munyika iyi eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEPI zvichatanga kudzoserwa kumusha. Hurumende yeZimbabwe kuburikidza nemuzinda wayo munyika iyi yakati yakagadzirira kubatsira vanenge vodzingwa ava. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi mutandiri.
Pamutemo hapana mwana anofanira kurambidzwa kudzidza zvisinei nekuti vabereki vake vari undocumented havana mapepa akakwana here kana kuti chizvarwa chemuno muSouth Africa asiwo chisina mapepa akakwana.
Zvinokwanisika sei zvimu South Africa vamutandiri?
Zhinji vanowanenge vazvarirwa kuma Arua, Maro areas, vanogona kunge vasina ma birth certificate akakwana. So pane judgment yatinonyanyo rely nayo ye Eastern Cape High Court yakaitwa muna 2019.
Inoti kudi?
Judgment iyoyo yakatarisa zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti kana vana vasina mapepa akakwana kuvarambidza kuenda kuchikoro aku infringe here on their right to equality and their inherent could I affect rema inherent human rights, human dignity yavanofanira kuakodwa. Chechipiri vakatarisa kuti Immigration Act inocriminalize here tendera ma headmaster nema principal muzvikoro kuti va accept vana vasina mapepa. Koti inosvika painodzeya nyaya idzi kusvika yaita come up with a position yainorambidza Department of Education kurambidza anyone mwana wese zvake ari muno munyika kuenda kuchikoro. So pari zvino position ndeyekuti mwana wedza vabereki vane mapepa kana kuti havana mapepa anofanira kuenda kuchikoro zvisina dambudziko.
Ko pakaita vanodzingawo vana ava vezvarwa zveZimbabwe vabereki vanga atorowo matanho api?
I think pane maorganizations akawanda anotarisa nyaya idzodzi kuri kuti vabereki vanenge vaita matambudziko regarding this issue. I think vanofanira kungotsvaga maorganizations anoshanda nekodzero dzevanhu vanokwanisa kubetsereka.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi mutandiri vari parunare muJohannesburg, South Africa na Blessing Zulu Studio 7. Vanhu gumi nevanomwe vafa kuCalifornia muAmerica nekuda kwemafasha memvura vamwe zviuru mazana maviri vakasara vasina pekugara. Mudunhu iri mune zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama asi kusvika pari zvino hatisati tanzwa kuti pane akarasikirwa neupenyu here kana kukuvara. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri munzvimbo iyi vaAnesu Manjengwa vanova muzvina bhizimusi wekambani yesadza.com avanogara kunzvimbo inonzi Eastville kuCalifornia.
Ini nevanzvimbo veZimbabwe tese takagadzikana tiri safe, asi vazhinji havasi safe kune mvura iri kunaya iyoyi. Kune vanhu 17 vanhu vashayika painow kuno California. Marodha ari kuvhurika, Zimbabwe tiri kuyerera nemvura. Kune mamudslides, marockslides, masinkholes and kune nzvimbo inotandirwa vanhu vakawanda inodzimba mamasmountains. Kune snow vatombovhara ukoko kuti musaya kusnow kuno zvinasvoyawandisa and kune maavalanche nezvimwewo zvakawanda zvinoita madangers yavanhu michiri kudonha and so.
Imi kwamuri ikoko dutu mupengo iri rati rasvika here uyezve muri kukurudzirwa kuti muite sei?
Kuno kuri kunaya zvikuru and vari kuti kana musina zvekuita parod mushaende parod, asi kwatakagara kuno kuri safe. Hatisi makomo kana mabani ari kuerera mvura ina matombo yakawanda.
Mataura imi kuti zviri kunzi pane rimwe dutu mupengo riri kuuya zvakare, zvakamira sei?
Vari kuti iwo musi weSaturday kune mvura nemhepo ichawanda futi kuuya kuno kusame area wakanaya marimuzono nenezuro, koita futi rimwe chaya futi after that musi weMonday neTuesday next week. Saka zviri kunzi pasi pacho hapasa nzope yekumwe mumvuraba. Saka ichayerera futi nemarodhi nenzira nemapassways akawanda, nokuti haikwedi kumirira pasi ngokuti pasi pacho pakatowandawa mvura irikoka.
Panenge paitika zvinhu zvakadai, hurumende yeikoko kana kuti kanzuru kana gavhena veikoko vanobatsira sei?
Kazhinji kacho vanogona kudeclare local or national regional disaster vopa vanhu pekugara vachigona kuzviita futi recover. Vanopano maloans anenge aine ma0% interest loans, mafederal grants, vanhu vanokusimuka futi kubva pano kwadonhera ipapo.
Pane zvingadzidzwo here neZimbabwe pane kubata kwevatingati madisaster akadai pane zvamuri kuona ikoko?
Kazhinji kuZimbabwe tingangoti dai taikwanisa kukunga tiri inonzi general fund yekuti kana zvakatika izvozvi vanokona kubatsirwa vaone pekugara nemari yegovernment. I guess that's the most important part. Kazhinji kacho unongoangomirira madonation, but hurumende haikoni kubatsira kuti takuvakira dzimba mashelter yekuti mumuze mumbogara mudzoka muvaka futi kubva kwenyu. Kuti kazhinji kacho kunoku after zvapfuura unoona achivaka futi ipapo pakaenda pacho vanovaka vapuwe mari kuvaka nemari yeinsurance vanopuwa nekuvaka furi pavanga vari kavabvi munharaunda yavoba, asi vanovaka zvange zviri big and stronger.
VaAnesu Manjengwa muzvina bhizimusi wekambani yesadza.com vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari kuEastville muCalifornia muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSomalia inoti yavhara makambani ose ari kubatsira nemari chikwata chinopfurikidza mwero chiri kuirwisa cheAl-Shabaab. Mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaHamza Abdi Bare vataura mashoko aya kuEgypt uko vari kushanya. Vati vavhara makambani anodarika mazana maviri nemakumi mashanu. Mauto eRussia neUkraine ati pane kurwisana kunotyisa kwaitika mudhorobha reSolida zvinoratidza kuti mashoko akataurwa nechikwata chewana chiri kubatsira mauto eRussia kuti vainge vatora dhorobha iri haasi echokwadi. NATO yaburitsa mashoko ichiti kumira semusambangwena kwemauto eUkraine muhondo iyi kunoratidza ushingi. America neZuru yakazivisa kuti ichadzidzisa mauto eUkraine kushandisa zvombo zvePatriot missiles zvashorwa neRussia ichiti America yave kupindira muhondo iyi. Chikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Svondo rinotaita rombo rakanaka rekubatana na Reverend Lloyd Nyarota vekereke United Methodist Church avari muguta rinonzi Manning riri mudunhu reAlberta kuCanada. Reverend Nyarota vakaberekerwa ku St. Thomas Mavezha kunyazura mugore ra 1970 vakazonodzidza kwaRusape panguva imwe cheteyo vachitengesa zvekudya zvakasiyana siyana pamusika weVengere kuti vawedzere mari yechikoro. Pashure vakazomira zvakasimba nebasa rekereke vakaita zvidzidzo zvavo zvechifundisi. Vakazotumwa nekereke kunoita mabasa akasiyana siyana ekusimudzira matunhu vari pasi peUnited Methodist Church vasati vasimuka muna 2015 vachitevera mhuri yavo kuCanada uko vari kubata vari pari zvino. Ngatinzwe hurukuru yataita navo.
KuCanada ini ndakauya muna June 2015. Ndo pandakauya kuzoti ndauya kuzogara ndichiwane mhuri yangu kuno. Ini ndakatouya kuCanada ndiri kutoteverawo mai. Mai nyaka mufundisi United Methodist ari an ordained elder akagadzwa. Saka vafundisi tinotumwa nechechi kuti iwenda uku, iwenda uku, iwenda uku. Saka isu takaudzwa kuno kuCanada nechechi ye United Methodist ndo yakatituma kuti endai mundoshandire kuCanada.
Mabasa api amuri kubata kwakare kuCanada?
KuCanada ini ndiri kubata nekereke ye United Church of Canada. United Methodist Church muCanada muno inowanikwa muUnited Church of Canada. Ndiri kushandira iko zvino kunonzi kuManning. Ndakazotumwa kuti ndishande ne church inonzi St. John's United Anglican Church. Saka I United ni Anglican wakabatana kuita church imwe chete. Ini ndo church yandiri kushanda, yandiri kubatana nayo, ndiri mufundisi. Asi ndiri mufundisi we United Methodist Church.
Tinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachiti vari kubatsira kumusha nenzira dzakasiyana siyana. Imi mune vamuri kubatsirawo here kumusha kana kungava ikoko kuCanada?
Ya, icho kwadi. Ukangoona wanawo mukana wekuya kunyika dziri kuno, zvinenge zvichida kuitwa kumusha zvinowanda. Uye vanhu vanenge vachida rubatsiro vanouya vachikumbira rubatsiro. Ende tinoedzawo nepese patinogona napo kuti tipe rubatsiro. Tine Plan International, ndine vana watinodzidzisa kuBulawayo through Plan International. Saka zvatinoita tinopa mari pamwedzi wega wega yekusponza.
Kunze kwekubhadhara mari yechikoro, mune zvimwe zvamuri kubatsira nazvo here kana zvamakambobatsira nazvo kumusha?
Munguva yakaita cyclone idai iya, ndakanyora tsamba kuna General Secretary we United Church of Canada kuti kumusha kwedu kwatinobva tasangana nedambudziko, vanhu vatorerwa dzimba nemafashama emvura. The initial response yakaitwa ipapo was about $90,000 yakatumirwa through Zimbabwe Council of Churches kubudikidza netsamba yerikumbiro iyoyo yandakanga ndanyora. Kukazotumirwa wekumissions vakaenda ikoko kuchimanimani. Tinongoramba tine rubatsiro rwatinenge tichipa kumusha kuti zviro zvifambe zvakanaka. And then tine project yatiri kuita kuchitenderano yekuwaka church. So church yepa chitenderano ipapo United Methodist papa ni church yanga yasakara zvikuru. So takabatanawo nevamwe vari kune dzimwe nyika, vamwe vari kunana UK nevamwe vari kuZimbabwe imomo, tikati ngatiwakei church. Tikawaka church asi kuti izoiswe denga zvinhu zvanga zvakunetsa zvikuru kuti church iyoyo iswe denga. So ndakataurawo neshamwari dzangu vari kuSouth Carolina pa Union United Methodist Church. Takaendako mugore rapera muna July tikasvika tikaisa roof pachechi iyoyo. Pakasara mari yekuti iplastwe ipedziswe nekuiswa madoor nemawindow, izvozvi yakuiswa magetsi.
Tinotenda Reverend Lloyd Nyarota vekereke United Methodist Church vanga vari parunhare kuCanada neStudio 7. Musakangana wachirongwa cheLive Talk Diaspora Forum apo tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Geno Gumedi Saidi.